Vachita uranasi kumuzinda we UNICEF Muharare, uko UNICEF yanga ishitambiza bazi rezo utanure urumendi ya Zimbabwe, muziyo yaka siyana siyana, ya yaka tengerwa ne bazi rezo kujikiza nane zimwe nyika mu America, re United States Agency for International Development, USAID, chipanga mazano mbaziri, amai Natalie Cruz Levy, vati chakanyanyo koshesa ndeche kuti Zimbabwe ikwanise kupedza dambudziko remhirizhonga.
So while response mechanisms are incredibly important, we must continue to focus on prevention, including discouraging perpetrators from offending in the first place.
Kunyangwe zvazvo zvakakosha kuti tipe rubatsiro kune vawirwa nedambudziko remhirizhonga, tinofanirwa kuramba takatsungirira kudzivirira mhirizhonga, kusanganisira kuti tikurudzire vapari vemhosva iyi kuti vasaite mhirizhonga.
Mumiririri we UNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vatiwo kuti vanosangana nedambudziko remhirizhonga vabatsirikane, zvinoda kuona kuti kuzvipatara kune zvikwanisiro.
It is therefore critical that health institutions are equipped.
Zvakakosha kuti zvipatara zviwanise zvekushandisa kuti vakwanise kubatsira vanenge vasangana nedambudziko remhirizhonga.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Vasley Mantimios Quidini vachitaura pachiitiko ichi, vatiwo kupedza dambudziko remhirizhonga munyika, vanenge vawirwa nedambudziko iri vanofanirwa kumhanyira kumapurisa.
Kuita kuti isusu kana whoever abatwa as a perpetrator, there's a stiffer penalty inopiwa munhu kuti anyatsonzwisisa kuti hazvitenderwi kusagarisana nevamwe zvakanaka, especially kuvana zvose nemadzimai. Kuvarume zvavakuitikawo, nekuti varume takasikwa takadarowo kuti hatikwanisi kubuda pachena, but they are being encouraged also kuti vareport.
Vatiwo hurumende nezvirongwa zvakadai sekuwanisa vanhu manhamba ekufona pachena kuti vamhanyare mhirizhonga. Zvipatara zvichabatsirwa nemudziyo iyi, iyo inosanganisira mabhuku ekuverenga, zvekuridza mumanzi, mabhora ekutambisa anobatsira kupedza kushushikana, zvekunyoresa nezvimwewo zvinosanganisira mawadhi evane zvipatara zvinoti Salimu Gabe, Parirenyatwa, Mbilo, United Blawayo Hospital, Mashingo Provincial Hospital, Pindura, Chinoi neMarondera. Mumwedzi gumi yekutanga kwegore rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe kunyanya madzimai vakaurayiwa nokuda kwemhirizhonga yemudzimba. UNICEF inotiwo madzimai nevanasikana vari pakati pemakore gumi mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe vanosangana nemhirizhonga inosanganisira kubatwa chibharo, kumbunyikidzwa uye kushungurudzwa mupfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.